Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chishanu gumiguru 2017. Vanotengesa mumigwagwa yemumaguta munyika yose vorasirwa zvinhu zvavo nemapurisa panguva iyo vanhu vari kushupika nekushaya mari yekuraramisa mhuri dzavo. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanotanga kuita basa ravo nekukokera musangano wemubatanidzwa wemapato ari muMDC Alliance. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanodomwa semunyarikani weWorld Health Organization anomirira Africa munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti World Health Organization Goodwill Ambassador for Africa on NCDs. Tichanzwa kubva kuna sachigaro weZimbabwe Electoral Commission pamusoro pematambudziko ari kutarisana nevari kuda kunyoresa. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti zviri kuitwa nemamwe madebt collectors anoshandiswa nemakanzuru kutevera zvikwereti hazvisi pamutemo. Chikwata cheCapes United chinobuda mumakundano echibuku Super Cup uye kufaindiswa zviuru zviviri zvemadhora zvichitevera mirizhonga yakaitwa nevatsigiri vechikwata ichi pamutambo wacho neShabani Mine. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva kudomwa kwava Mugabe sa World Health Organization Goodwill Ambassador for Africa on Non-Communicable Diseases. Kana mchida upinda mchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tichiridza mumanzi uyezve tichapa mukana kuhama neshamwari kuti dzimhoresane. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.